Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica. America yakatambira kumusha zvizvarwa zvayo zvitatu zvakadzoka zvaive muusungwa muChina kwemakore akawanda. Mark Sweden, Kai Li naJohn Leng vakadzoka kuAmerica mukupera kwambudzi. Mark Sweden akakandwa mujeri muChina zvisiri pamutemo achipomerwa mhosva yekuve nechekuita nezvinodhaka muna 2012. Akanga akachengetedzwa mujeri reJiangmen akapiwa mutongo werufu muna 2019. Sezvinotaurwa negwaro reUnited Nations riri pamusoro pekusungwa kwevanhu zvisina tsarukano reUnited Nations Working Group on Arbitrary Detention, kunyange hazvo mutongo wake werufu wakanonoka kuturwa, Sweden akatarisana nemagariro asina kusvinda mujeri uye aigara achinyimwa mukana wekurapwa. Kai Li akasungwa zvisina tsarukano muChina muna 2016 achipomerwa mhosva yemanyepo yekuti aive musori achishandira boka rematikitivha emuAmerica reUS Federal Bureau of Investigations. Akatongwa pasina aiziva, akatongerwa kugara mujeri kwemakore gumi. John Leng akasungwa muna 2021 achipomerwa mhosva yekusora. Kudzoka kwaSweden, Lee naLeng kunotevera kusunungurwa kwechimwe chizvarwa cheAmerica chakakandwa mujeri zvisiri pamutemo muChina, David Lin. Lin aive mufundisi akanga ari muusungwa muChina kwemakore anodarika makumi maviri asati aburitswa muna Gunyana. Kuburitswa muusungwa kwese uku kwakauya mushure memwedzi yakawanda yekutaurirana pakati peAmerica neChina. Mumashoko kuvatori venhau, mutauriro webazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaMatthew Miller vachikurukura nezvekuburitswa muusungwa kwaLin vakati nguva yose apo gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika raisangana nevakuru muhurumende yeChina raisimudza nyaya yaDavid Lin nezvimwe zvizvarwa zveAmerica zvakasungwa zvisiri pamutemo uye rakati richaramba richirwira kuti zvimwe zvizvarwa zveAmerica zvakasungwa zvisiri pamutemo zvisunungurwe. Gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAnton Blinken vakanyora padande mutande reX kuti vakave nemukana wekutaura nevarume vatatu ava apo vakadzoka kumusha kuAmerica panguva yakanangana nezororo reThanksgiving. Vakati vakaudza varume vatatu ava kuti vari kufara sei kuti vaive vaine utano hwakanaka uye kuti munguva pfupi yaitevera vainge vozosangana nevadiwa vavo. Hurumende yavaBiden yaedza kakawanda kuburitsa muusungwa zvese zvizvarwa zveAmerica zvakasungwa zviri kunze kwemutemo mhiri kwemakungwa. Mukutanga kwegore rino, mutungamiri wenyika vaJoe Biden vakatara musi wakurume 9 sezuva rekurangarira zvizvarwa zveAmerica zvakasungwa zvisiri pamutemo kunze kweAmerica kana kuti US Hostage and Wrongful Detainee Day. Muchiziviso ichi vaBiden vakanyora vachiti, nhasi nemazuva ose America inosimbisa kuzvipira kwakakomborerwa kuzvizvarwa zvayo zvose zviri muutapwa nemumajeri zvisiri pamutemo kunze kwenyika. VaBiden vakati vanovaona uye vanomira navo vachiti havasi kuzomira kushanda kusvika vose vadzoka kumba vachisangana zvakare nemhuri dzavo. Aivanga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica andakuverengerai.